ndinotenda vajonga kandemiri. Zita rangu ndinonzi Padma Okufa. Ndiri mu Western Australia. Ndakauya mugore ra 2006. Wangu ndine mhuri yangu kuno. Ndine vana vatatu. Ndine mudzimai tiri tose kuno. Vakomana vairi. Wokutanga mukomana, wechipiri mukomana. Wokupedzisira musikana ari kuenda kuhigh school. Vakomana vari kumabasa avo avakadzidzira.
Vateereri vangada kuziva kuti ibasa ripi ramuri kubata muri kwakare kuAustralia?
Kuno ndinoshanda mukambani yenjanji inoita basa yekutakura zvinhu, mafreight trains, ndichigadzira misoro yezvitima, malocomotives.
Tinonzwa vamwe vachiti kusina mai hakuendwe. Imiwo mune matambudziko amuri kusangana nawo here ikoko kuAustralia kusina mai?
Matambudziko atinosangana nawo tiri kuno, chekutanga ndechekuti tiri kure nehama. Chishuo chekuve nemhuri, kunyanya panguva ino yeCovid, kuti takapedza makore mairi tisingakwanisi kunge tichishanyirana nemhuri. Zvinhu zvinorema.
Mune zvamuri kuitawo here kumusha zvakaitawo semaprojekta? Atinonzwa vamwe vari mudiaspora vachiti vari kuita kumusha.
Haisi nyore kuti tikwanise kuwana zvokuita kumusha, nyangwe ukaita pfungwa dzokutangisa mabhizinesi. Zvaunokwanisawo kuita kungava kurima, kungava kudini. Haisi nyore, nokuti chokutanga unenge uchikwikwidzana nevari kumusha. Chechipiri, kuti ukwanise kuwana vanonyatsokuita nemazvo zvaunenge uchida iwe usipo zvinoremera. Asi zvakadaro, kuuya kuno seni kwakabatsira mhuri yangu kuti vawane ramangwana ravo rakanaka, nokuti vanhu vakakwanisa kuita makosa avo vachiwana mabasa. Ndinofunga kuti vazhinji vanozviziva kuti kumusha kunogona kunetsa, kuti mwana kana achinge apedza kuchikoro akwanise kunge achikwanisa kuita anything.
Asi muri kumbokwanisa here kushanya muchidzokera kumusha kunoona hama neshamwari?
Kushanya kumusha turi kutarisira kuti tinoshanya gore rino riri kuteera nekunoona vamwe. Asi zvekudzokera kunogara, ndofunga tichatoona kana tichinge tapedza nyaya dzokushanda idzi. But pari zvino tichamboita zvokushanda.
Zvii zvamungati dai zvaiitwa kuti upenyu hururame hwevana veZimbabwe vangava vari kumusha nevari kunze kwenyika?
Kuti upenyu hururame hwevanhu vari muZimbabwe nesuwo zvitirerukire. Tinochishuwo chokuona hurumende ichirwisana nedambudziko reuori rakatekeshera nyika yose. Kuti ukwanise kuita chimwe chinhu uri kuno, unoona kuti vanhu vanenge vachifungidzira kuti uri mari yakawanda chaizvo chaizvo ukatotaura kuti ndiri kunze kwenyika. Vanenge vachida kuchinja mari dzavo dzavanonge vachida kuti zvinhu zviitike. Like kana kungava kuvaka chaiko, vanenge vava kuchinja mari dzichiwanda. Ndinoshuwirawo kuti hurumende isakwanisa kupatsanura macitizens, kuti vanzi avo ndeve mhiri, ava ndeve muno, takangofanana. Izvozvo vakaita kuti tinge tichiwirirana nehama kumusha neshamwari. Zvinobatsira kuti tishande mberi murunyararo, uyezve kuti tienzaniswe pamberi pemutemo tose zvakanaka, tiwane yatinoti protection yemutemo zvakakwanirana. Pasina vamwe vari pamusoro, zvinobatsira izvozvo kuti tikwanise kufambira mberi senyika.